uyu ndo watati ndo musangano mukuru wegore rino wokupfiga gore 2016 uchazenge uchitaurwa uchiaddresswa naPresident Morgan Richard Tsvangirai Mbune. Apo vanezenge vachiita ingangonziyo review muchirungu kana kuongorora nokutsoropodza zvose zvakaitika gore rino maringe nebato redu reMDC, maplana atakaita, mapolisi atakaita. Baba Tsvangirai vanenge vachikurukura nemhuri yavo nemhuri yeZimbabwe vachizivisa kuti musakanganwa kuti chiri mustruggle, musakanganwa kuti hurumende yeZanu ichiripo ichiri kuti janyirira kunyanyanyanya nenyaya dzemabondi notes awa anonzi angangoya vhiki inouya. Saka vanenge vachiparura maprogramu edu, tava kuona kuti 2018 pava pedo. Saka toda kuti vana veZimbabwe vasavora moyo, vazive kuti MDC iriko, President Tsvangirai varipo, nomutungamiri wavo wose vanenge varipo mangwana.
Vagutu, vamwe vanoda kuziva kuti zvinobatsirei kuti musangano wenyu unge uchiita zvose zvamuri kutaura zvekuratidzira zvemisangano nezvimwe zvakadaro, asi musiri kupinda musarudzo.
Unoona Jonga, ndinoda kuti vanhu tivaudze kuti hatisi kupinda musarudzo kana tichapinda. Nokuti kana hari yana ichiri pamoto, kuti nditiwo ini Gutu ndaita mudoko kuti ndoti toipakura isati yaibva ndeendaresva.
Tinoona munomboita dambudziko nemapurisa nemisangano yenyu, makapedzerana here zvekuti mupiwe mvumo kana yatingati clearance?
Go ahead, iripo chaizvo. Asi ndoda kumhanya kutaurazve kuti vateereri vazive kuti bumbiro romutemo weZimbabwe rinotipa kodzero yokuti tiite misangano, mapublic meetings murunyararo, zvatagara tichiita. Asi isu sebato rinotedzera mutemo, uyezve bato rinoda kuti pave neutongo hwejekerere. Mapurisa vakatonyorerwa mwadhi hapatova nemazuva vachiziviswa, vakatsigira ivo kuti musangano ngawaenderere mberi.